Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 24, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dunhu reManicaland rinoita vanhu vasere vanowanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 izvo zvakasvitsa nezuro uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kuzviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8257. Vechidiki veZANU-PF vanoshora nepfenyuro yeVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Vamwe vemabhizimusi vanoti zvirango zveupfumi zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka, asi vamwe vanopikisa vanoti uori uye kusajeka kwegwara rezveupfumi ndizvo zvakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanovhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakasvika pazviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8257 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 7771. Vanhu vafa munyika vakaramba vari pamazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236 sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Dunhu reManicaland ndiro rine vanhu vakawanda vakawanikwa vaine chirwere ichi vanosvika vasere kana kuti 8 pavanhu chiuru nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 1039 vakavhenekwa nezuro. Johns Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemaviri ane zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 42,299,000. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,145,000 pasi rose. America yava nevanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 8,497,000. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina kana kuti 224,000. Vechidiki veZANU-PF nhasi vashoropodza nepfenyuro yeVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekukurudzira kubviswa kwezvirango zveboka revechidiki vebato reZANU-PF muBulawayo nhasi, mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati nepfenyuro yeVOA kusanganisira Studio 7 uye BBC, CNN nedzimwe dzinotaura manyepo pamusoro peZimbabwe nechinangwa chekuda kusvibisa hurumende yeZANU-PF. vati nepenyuro izi pamwe nemamwe mapepa nawe muno vanoita izvi senzira yekuti nyika dzeAmerica, Britain nedzimwe dzekumadokero dzirambe dzakaisa zvirango zvavati hazvizi pamutemo uye zvakaremera nyika yeZimbabwe. Vamugwadi vati maitiro aya anofanirwa kushorwa nevanhu vose uye vachitiwo zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
West of America, good your service. They must be named a sheriff. The business, they must be named a sheriff.
Voice of America ne Studio 7 zvinofanira kutaurwa pamusoro pezvakaipa zvadziri kuita kuti dzishorwe kana ne BBC inofanira kushorwawo. Hatina chekutya kana chekukumbirira riregerero kana tichitaura izvi.
Munyori anoona nezvekudyidzana nevekunze muboka revechidiki muzvarisi waNgles Vanda vaudza Studio 7 kuti gungano ravaita iri range riri rekuratidza pachena kuti vechidiki vezanu PF vari kuda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Vati pakupera kwegungano iri vachabuda negwaro rinoratidza maonero avo panyaya iyi ravachaendesa kuboka repamusoro-soro repolitbureau.
Tasangana tiri vana vechidiki vafa kumativi ose enyika kuti tiuye tizokurukura nezvatinosangana nadzo marwadzo nekutaura kuti masanctions akaimpozwa illegally to the country Zimbabwe aviswe with no condition.
Mzaresi wa ndavaramba kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vezanu PF chete vachiti zvirango zviri kukanganisa mamiriro eupfumi munyika izvo vati zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Varambawo kuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwave nenguva kuchiitwa nehurumende yezanu PF vachiti hapana zvakadaro zviri kuitika. Asi mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSwithen Chirodza vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kumbonyikidzwa munyika.
Vanhu vezanu vanoramba zvavo asi nyaya iripo ndeye kuti vanhu vari kutorwa muzimba nokuti maabduction vachinorohwa vachishungurudzwa vachisungwa zvese zvinenge zvisiri pamutemo. Kushungurudzwa uku kunoratidza kushandiswa kwemauto kusiko pamutemo zvinova zviri zvinhu zvinotyora kodzero dzevanhu.
Zvichakadaro kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vashanyira mahofisi emapepanhau ehurumende eChronicle, Sunday News, B Metro nemutunywa vakati vari kufara chose nebasa riri kuitwa nemapepanhau aya pakuzivisa veruzhinji nezvemabasa ari kuitwa nehurumende. Amai Mutsvangwa vati zvisinei nekutekeshera kwechirwere checovid-19 vanofara kuti hapana mutapi wenhau ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachitiwo bazi ravo rinokoshesa kushanda zvakanaka kwevatapi venhau uye kuti vapiwe mugove wakafanira. Amai Mutsvangwa vati vachange vari pagungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala richaitwa muBulawayo nhasi manheru uye richaratidzwa padande mutande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vemabhizimusi nemakambani pamwe nezvimwe zvikoro zvepamusoro vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka. Asi vamwe vanopikisa vanoti uori uye kusajeka kwegwara rezveupfumi munyika ndiko kwakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe mabhanga emunyika akapinda munyatwa neAmerica akazochenurwa anosanganisira CBZ neZB Bank. Vamusiwa chatekunye avo vaishanda sachipanga mazano kuLiberia vanoti vakambotorerwa mari yavo kwemwedzi mitanhatu vachinzi vaishandisa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ iro raisabvumirwa kufambisa mari dzinobva kunyika yeAmerica.
I transferred some money to Zimbabwe through CBZ, but that money, I was informed that it had not reached its final destination. On inquiring, I was told that the money had been intercepted.
Ndakatumira mari kuZimbabwe kuburikidza nebanga reCBZ asi mari iyi haina kusvika. Asi pandakavhunza zvikanzi mari yabatwa nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwemari munyika yeAmerica, ndakamirira nguva inosvika mwedzi mitanhatu kuti ndizoiwana.
I'd wait for close to 6 months for the money to be released to my account.
Vachatekunye vanoti ivo havaite zvematongerwo enyika.
Nothing to do with sanctions, but nothing to do with those who are the was the sanctions put in place, I was just.
Ini andine ine zvirango andite zvematongerwe enyika uye andine ine wakatemerwa zvirango ndinongo wechizvarwa chemunyika.
Gurukota rinoona nezvemari muzvina fundo muturi mune vanoti kuiswa kwemamwe mabhanga pazvirango achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeAmerica pakudyidzana nemakambani nevanhu vakatemerwa zvirango kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kukwereta mari yekuvandudza mabhizimisi kunze zvinozopa kuti itsvake mari ine mutero wakakura kune vamwe vashoma vachiri kuda kudyidzana nayo. Gore rino mushure mekusereseta kwemakore mabhanga anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe ne Agricultural Development Bank of Zimbabwe bazi rezveupfumi muAmerica reTreasury Department's Office of Foreign Assets Control rakachenjura mabhanga aya zvinonzi neZimbabwe zvavakupa kuti aite basa akasununguka. Asi kunyange pakabviswa mabhanga aya pane makambani anga atemerwa zvirango, America yakabva yatemera zvirango kambani inodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe asi chipomerwa mhosva yekuita zveori zvazviringidza upfumi hwenyika yeSakunda Holdings pamwe nemuridzi wayo vakuda kwashe tagirei. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaGodwin Muoni vakaudza bepanhau reChronicle kuti nyaya yezvirango iri kupa kuti kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi kunese sezvo vachiti zvirango zvinopa kuti vamwe vafunge kuti kutanga mabhizimisi munyika kuzvisikira moto muziso. Asa America inoti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kukwereteswa mari kunze handi zvirango asi nyaya yekusadzosa zvikwereti. Kunyange nyika dzeEuropean Union kana America dziri kubvisa zvimwe zvirango kune mamwe makambani, kambani yeZimbabwe Defense Industries haisati yabviswa ichipomerwa mhosva yekutenga zvombo zvinoshandiswa nemauto nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu. Makambani akatemerwawo zvirango neAmerica anosanganisirawo eZanu PF akaita seJongwe Printing and Publishing Company, Zitco, M&S Syndicate nemamwe. Pazvirango zveEU pasara kambani yeZimbabwe Defense Industries chete nevamwe vakuru muhurumende vashoma. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vavhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 mbudzi. VaTrump vakatora Florida sekumusha kwavo vavhotera pane imwe yenzvimbo dziri kuvhoterwa zuva resarudzo risati rasvika yePalm Beach County Public Library kwakare kuWest Palm Beach. Apo vaTrump vanga vachivhota vari kuFlorida vavari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden veDemocratic Party vachapedza zuva ranhasi vachitsvaga rutsigiro vari mudunhu rePennsylvania. Mushure mekuvhota mutungamiri wenyika vachazonotaura kuvatsigiri vavo pamisangano iri kuLumberton kuNorth Carolina, kuSecoville, Ohio neWaukesha kuWisconsin. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaBiden vachaitawo misangano kuBucks County, musha uri muPhiladelphia uko amai Hillary Clinton vakakunda neuwandu hudikidiki muna 2016 uye mudunhu reLuzerne. Vaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama vakakunda mudunhu reLuzerne musarudzo mbiri vagari veko vasati vavhotera vaTrump zvine mutsindo muna 2016. Chikwata chinotsvagira rutsigiro vaBiden chiri kutarisirwa kuwana rutsigiro mugovera wanhasi mudunhu rakakosha reFlorida, vaObama vachiitawo musangano wavari mumotokari vari kuNorth Miami vachimirira vaive mutevedzeri wavo. Kunyange hazvo sarudzo yemutungamiri wenyika yasarirwa nemazuva ari pasi pemasvondo maviri, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 million vatovhota kare. Vamwe zana remamiriyoni kana kuti 100 million vari kutarisirwa kuvhota achakunda asati aziviswa. komiti yepamusoro yebatore MDC Alliance nezuro yakapeta musangano wemazuva mawiri wekuziya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nebato iri yakabuda nezvisungo zvakati kuti komiti yakaziya nyaya dzakabva matunhu ose munyika pamusoro pekwainoti kutambura kweveruzhinji kurarama kwevashandi vehurumende kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu nyaya yesarudzo pamwe nekudzingwa kwenhengo dzebato reMDC Alliance kuparamende pamwe nekumakanzuru nebato reMDCT kuri tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Trachiwayo
dzakaita ndofunga munorangarira vateereri kuti ndakataura kuti dhanzi renational executive tiende kundonzwa kuti vanhu vanoti chivacommunities kwakasiyana-siyana saka ripoti iyi ndo yakauya kwatiri ikapresentwa nasecretary general vedu vahwende zvakabuda mumaconsultations yavo saka vanhu vakataura kuti haiwa musangano ndo vanhu musangano unofanira kupinda kumabielections ari kufanira kunge achiitwa nechimbichimbaya kuti vanhu vasarudze vatungamirira vanofanira kuvatungamirira kwete izvi zvatiri kuona zvekuitwa namakupe nandamunangagwa zvekungodzikira vatungamiriri kuti vatungamiriri vanofanira kubva kuvanhu imwe nyaya yanga iripo yanga iri nyaya yekuti maMPs edu ari kudzingwa zvakaipisisa hazvisiri pamutemo muparamende uku nemakanzuras edu isu takati nyaya iyoyo haisi pamutemo inofanira kuti imiswe asi nenyaya yekuti makonsa atinawo nyaya yekuti makanzurasi atinawo muparamende uku vakakepswa vari kushandiswa zvisizvo nehurumende iri pachigaro zvisizvo
paiwo nenyaya yamaiti muchanzwa kune nhengo dzenyu yezita rebato pane zvakabudawo here pamusangano iwo
musangano wedu ndewemDC Alliance musangano wakabva kuvanhu musangano wakatobva kucongress inova ndodza reguru guru repamusoro vanhu vazhinji vakauya moza kugweru vachitaura nyaya yekuti isu tiriMDC Alliance tichirama tiriMDC Alliance ndo zvakangotimikidzwa futi pamaconsultations akaitwa nyika yese vachitaura kuti isu tiriMDC Alliance tichirama tiriMDC Alliance
avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Trachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vabereki nhasi vanga vachiita chipatapata kuita gadziriro yekuti vana vavo vadzokere kuzvikoro mangwana vakatarisira kutanga kudzidza nemuvhuro sezvakatarwa nehurumende. Vana vakatarisirwa kutanga kudzidza vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vabereki vakaita samaikoleta masukume yomuHarare vati vaswera vachimhanya mhanya kubhadhara mari dzechikoro nekutenga mainifomu nezvimwe zvakanzi zviri kudiwa nezvikoro zvinoshandiswa mukudzivirira kuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCovid-19 zvakaita semamaski nemishonga yekushambidza maoko kana kuti masanitizer. Amai masukume vati zvinovarwadza kuti zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari dzedzidzo asi vadzidzisi vasimo muzvikoro.
Mangwana ndine mwana ari kudzokera kuchikoro kuboarding school sekutaura kwakaitwa nehurumende asi maticha ari kunzi ari pastrike. Mukatarisa izvezvi takabhadhara mafees evana vechikoro mwana oenda kuchikoro asi haasi kunodzidza ndopai pekuti vana vanenge vakungoita zvisina basa pachikoro nokuti maticha anenge asiri kudzidzisa vana saka vana vari kuenderei kuchikoro kana vadzidzisi vari pastrike.
Mumwe mubereki ane mwana akatarisirwa kudzokera kuchikoro mangwana amai Gaudensia Matsika vatiwo hurumende haina kubuda pachena panyaya yekuti zvimwe zvikoro zvaishandiswa semaquarantine centers zvakashambidzwa here vana vasati vadzokera kuzvikoro.
Ndine concern nenyaya yezvikoro zvevana vedu zvanga zvakaitwa maquarantine center saka chekubvunza ndechekuti nzvimbo idzi dzakagadziriswa here nekuti tine vana like vari kumagrade 5 grade 6 vari pa one school but yanga iri quarantine center nguva yecovid.
Zvichakadai mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera muzvikoro kunoita basa ravo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haicharevi chinhu.
Chinopa chete kuti varayiridzi vakwanise kunge vachidzokera kuzvikoro kunge hurumende yapamidzirawo mari dzavanotambira uyezve yakoshesa upenyu wawo.
Mutauri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vanation Mudzitirwa vati vadzidzisi vari kutarisirwa pasi nehurumende vazhovayambira vabereki kuti varegedze kutumira vana vavo kuzvikoro vasazoyeuka bako vanaiwa sezvo vachiti hakuna anenge akatarisa vana vavo. Vadzidzisi vanoti vanoda kutambiriswa mari yekunze inosvika mazana mashanu emadhora ekuamerica vachitiona ivo havachakwanisi kuendesa vana vavo kuzvikoro. Masangano evarayiridzi svondo rino akanyorera mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa gwaro achitaura nhona dzevarayiridzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaken matema vati tisavabvunze mibvunzo nhando vasati vadzima runhare rwavo. Patanga tavabvunza kuti matanho api ari kutorwa nehurumende panhona dzevabereki nevarayiridzi idzi, asi pavaitura mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika nemusi wechina, vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nhona dzevashandi vehurumende avo vanosanganisira varayiridzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguye kuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuEgypt vari kuvhota nhasi nemangwana muchikamu chekutanga chesarudzo dzeparamende dziri kutarisirwa kubuda nedare rizere vanotsigira mutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi sezvakanga zvakaitika mudare rapfuura. America yaona uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus pazuva usati hwamboonekwa apo chirwere ichi chasimuka zvakare, iro rasimudza kutyira kuti chirwere ichi chinogona kuwedzera munguva yechando. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Zaine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kuUnited Kingdom. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwa kuti ndimi ani uyezve kuti mabasa api amuri kubata imomo muUnited Kingdom.
Nonzi Princess Eugene Majuru, company yedinonzi News of the South, Majuru, England.
Mungatitsanangurira kuti semudzimai mabasa api amuri kubata panguva ino yeCOVID-19.
Kuru tarisa zviri kuitika around the world, neku tarisa zviri kuita kunyika kwedu especially kuZimbabwe, nekuti ndokwatinobva, nekutarisa kuti tingabatsire sei vamwe vedu vari kuZimbabwe. Mazuva apfuura kwanga kuine problem yanga ichiitika muzvikoro, vana vachiita mutsikanzwa muzvikoro. Saka tachimboedza kutaura nevamwe vana vechikoro nematicha nevabereki kuti vaise musoro pamwe chete, vange vachiita kuti vana vechikoro vasaite mutsikanzwa dzavanga vachiita. Tinotarisawo vamwe vakadzi vari kumajeni kuZimbabwe. Pane program yandakatanga zvangu yandiri kuda kubatsira vakadzi vari kumajeri vari kunoita zvinhu zvakati wandei. Pane zvinhu zvatichatumira kuvakadzi vari kumajeri ikokoko.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita basa rekutesenyura nhau muri mega semudzimai?
Kambani yedu inonzi News of the South chakaita kuti ndifunge kutanga kuita semukadzi inyaya yekuti patanga tichikura taiona kuti vakadzi havapuwe maopportunities akawanda, and vakadzi vakaenda vachinotsvaga basa kune mamwe macompanies inenge iri nyaya yekuti zvinozvisanga vawandira. Saka nyaya iyoyoyo inyaya isina kumira zvakanaka. Munoona kuti mukasavada vanhurume vava vanenge vachitaura kuvakadzi kutanga vandika vakupe basa racho. Zvakatomboitika kwandiri kuZimbabwe zvichinzi izvozvo zvitanga wandida. Saka ndakati ina handiite izvozvo, hatina kukudzwa tichiita zvakapfuusa kudaro. Saka ndakati basa racho ngarigare. Asi after makore azotifambeiwo ndakazofunga ndikati ko ivo vakadzi vacho vanoitwa izvozvo, handiti tine maskills nemaabiliti dzatinokwanisa kunge tichishandisa. So zvoita kuti tikurudzire vamwe vakadzi kuti vave vachikwanisa kuita mabasa yaya emumedia.
Mangwana Zimbabwe ichange iri kurangarira yavari kuti yo anti-sanctions day. Pane zvamuri kuita here panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika?
Zvirango zvatiri kuita panyaya yema-sanctions hapana hapo.
Ndeapi mamwe mabasa amuri kubata ikoko ku-United Kingdom ekuedza kuti mutsvage mari yekubatsira vari kuZimbabwe?
Mabasa atiri kuita ku-United Kingdom akawanda sterex. Saka munoona kuti panguva yeCovid takavhurika pfungwa zvakanyanya nemaopportunities ari kuuya akawanda. Saka tikaona ine opportunity yanguuya sinobva tangoitora. Ndakaenda kune imwe farm tikatsvaga land kune imwe farma yekurima. Takarima chibage, sugar bean, mananga, macarrots, mabaile zvakasiyana siyana. Because vanhu vekumusha kwedu vanoda kudya zvinhu zviri organic zvokumusha kwedu. Pane very high demand kumaproducts iwava. Saka tinenge tichatengesa kumaZimbabweans vari muUK tinovadhirivharira. Vamwe vanoda kuya kuzotora vanouya vachitora vega.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaisashanje. Tinokutendai. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Margaret Tsananya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheupenyu hwedu kana kuti our lives. Umo tine hurukuro nava Oliver Muregerera, vanori mumwe vakuru vemhuri dzinodarika zviuru zvina dzine madzibaba akabva kuZimbabwe kare kare achinogara muKenya. Umo mhuri idzi dzanga dzichinetseka kuwana magwaro anoita kuti dzive zvizvarwa zvenyika iyi.
Takataura iye zvino takaramba tichingopusha kuhurumende kuti vakwanise kupedzisa basa rekuti tiwaniswe magwaro muno muKenya. Zvino kupusha kwese kwatiri kuita tazvosvikira last week iyo ndo yatakaedza kuti tinyore petition tikanoisubmita kuparliament nekusenate dare resenate. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo, vakatambira petitions dzedu kubvira kuparliament rekusenate. Tamirira kuti tinzwe kuti mukugara kwavachaita dare ravo kuchava nemhinduro dzinoti zvichiratidza kuti iye zvino panenge pane karujeko mbichana kekuratidza kuti pamwe tingakwanise kuwaniswa magwaro.
Tinoona kuti makanga mambotanga kupiwa magwaro aya musina kumbenge maita zvemapetition amaita. Pane zvazvazoshanduka here zvakazoita kuti muchinyora mapetition aya?
Chakanga chashanduka apa ndiche time registration yakanga yapera. Zvino kupera kwakaita time registration limit time yakanga yaiswa nehurumende ndo yakaita kuti zvinhu zvinge zvakuda kudzokera mumashure. Saka ndo patakazosimudzira kuti tirwise nekuona kuti tidzingirirane netime limit kuti irenewe patsva. Takaona kuti zvingatitorere nguva, saka natakaona kuti zvingave nani kuti titore petition kuti tinoisa muparliament nekusenate. Riri zano natakaona kuti ringaite kuti zvinhu zvingatirerukirewo kuti hurumende ikurumidze kuti isenzera basa iroro.
Vanhu vangani vasati vawana magwaro?
Aiye zvine izvi tingatotaura kuti vakakwanisa kuti vape vana mabirth certificate kuti vakwanise kuenderera mberi nezveeducation career yavo.
Vanga vari vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere kuKenya vari muNairobi kuKenya kwakare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dunhu reManicaland rinoita vanhu vasere vanowanikwa vaine chirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa nezuro huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kuzviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8257. Vechidiki veZANU PF vanoshora nepfenyu reVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanovhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku Studio 7 at viewaynews.com. Mwenu kwa nisa ukunzwa na uzedupa www.viewishona.com. Anukunika enemu faro, njini chunga kandemiri, ndrimu Washington DC, nechitumura nisho kana kaba tereri.
Soku izika atisenda baku VOA Njebele.
Ola mugela emoye ningenja vulo. Ngomgqibelo mhlaka 24 kumfumfu 2020. Ngontunga mili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Valichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa izamphephi yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze.
Abasakhulayo beZANU-PF basola abomsakazo weStudio 7 laba maphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola isijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamatshumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8257, kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamatshumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abasakhulayo beZANU-PF namuhla basole umsakazo weStudio 7 leminye efana leBBC leCNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bevika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni leRainbow obulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano wesataki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona leZimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika lomanyano we-European Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo eleStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Lokho okushiwo ngabantu bezanu asonto entsha, siyazi ukuthi uhulumende wezanu-PF vele ubudlelwano bukahulumende lebandla elibusayo lamaphephandaba kumbe imisakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle izanu-PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ama-journalist bona prefer ukuthi amaphephandaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho okuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo okuthiwa izanu-PF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama-abductions lokubotshwa kwabantu, izinto ezenzakala abantu bebukhanyele. Okwenziwa yimidia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni akho ukuthi into ezisemakhanda abumbe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi waba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kukazibuse i-ground. Kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakale. Singaze sikhangele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu abasakhulayo bezanu-PF. I-strategy abahlala besebenzisa.
Alubana izijeziso lezi Nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukuthitsha kwezijeziso lokhu ambona ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu-PF ebusa ngayo, ngoba into abayijayeleyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi, i-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo eza bengabusuli umbe berani ikonomi endlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uMnangagwa wathi engena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayezwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions layo ngibone lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kolwani Nyathi ngumhleli wephephandaba elizimeleyo eleThe Standard. Kusenjalo isigodlo someli weChina eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zibulala uzulu weZimbabwe, ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu-PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu, imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi, njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazwi agcizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola izijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu-PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zibulala umnotho njalo zilimaza uZulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kuviga ubathabile masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu-PF la makampani alobudlelwano laleli bandla yi-EU lele Melika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini ngesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa European Union le Melika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu-PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu Makhaza nguye odla luhlubhu ngenxa yalezi zijeziso. Ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa targeted sanctions, akulama targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe yibo abathwele nzima, abantu abangalaludo yibo abasafayo. Bakithi bona sebephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya phetsheya khona le, besiba izigqili zamakhiwa, nalawa asincindezelayo asethulile ama-sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lowo, amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma, olilunga lezanu PF Central Committee.
Ama sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu. Ezinye ingatsha ezikhona kunapha ama organization lamanye amazwe especially ngapha kuSadak asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eyeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lumkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU-PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi umanyano weSADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU-PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and le-constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine olowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka eleMelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathangile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakhuwe mbula.
Ke siye emaphandleni ngodaba lwezijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo ezinengi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga ezanu-PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Uviga uAlbertine Ube.
Iningi lithi kalikholwa ukuthi izithezo lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane lozulu ngakho zithi urhulumente ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda kwatsho ezulwini natisi ematobonoth uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day leyi akusamelanga vele siyenze noma sithengisele because akuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho i-subtic eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele epejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni ematobo umnumzana Gredo Mpiri yena othi urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezithezo lezi hathi kudlalisa isikhathi etshengisela.
Njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibekwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe ne-free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga I think it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma anti-sanction day ama-functions lawa siyazikhuzela thina.
Umnumzana Lamoncobo esekhamuzi kwat 4 ematoba south uthi izithezo ezihlukuluza uzulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana u-p f.
Ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu. Ama-sanctions esiwafakela izanu u-p f u-USCT lawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatitsha kafoli ezibhedlela kulamitha sikaholi yiwo ama-sanctions esifika waphume yiwo ama-sanctions esingawamatshela hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi.
Kusenjalo abazali sebekhuthaze urhulumente ukuthi athathe udaba lwerholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo oluphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde. Loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi. Unkosikazi Sikhangele Moyo owesihlala tshani insiza ngomunye wabazali abakhathazekileyo ngekusasa labantu babo.
Wonke umuntu uvela kutitsha, uvela kutitsha, angazibe ngudokoteli uvela kutitsha, waye amatitsha lingawaqakathekisi, qakathekisana amatitsha.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Sibanda uthi sebehambise isikhalazo sabo seholo kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Simbhalele samazisa inhlupho zethu, samazisa lesikufisayo, sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli. Simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka ukuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sihlikise emsebenzini.
Ezethula umbiko wakho e-State of Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kaurhulumente uthi urhulumente uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ivandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. UTrump olilunga lama-Republicans uvotele edolobheni le-Palm Beach e-Florida lapho athuthele khona nyakenye esuka e-New York. UTrump utshele intathelizindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngenyanga ezayo okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Is
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezi gugu lezi lokho zikhona
ingugu lokho zikhona sibili ngiyazibona sibili izigugu lokho lokho zikhona ziyasetshenziswa ezinhleni ukubona omama begijima nxa imfayisehla nxa isigugu giya sisinye ubona intuba zonke sebelilengisa izigugu giya kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities uzathi sekulesigugu giya khonapho sebesifakile kodwa imask yiyo engikhathazayo omama bangani sebe-relaxa khathesi uyafica kuukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa abengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi lakho sesebhasini bangalungelelana bacede badayelane umbone seyehlisile imaski kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza omama awathi ngeklasi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhiya phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izazi
like laphosta yini ilihlo ezikolo nokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19
basavule bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjwana sitho grade 7 sebeqalise ukuba responsible nabo-form 4 kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngalengxenye nababalisakusezibanishini ukubabamba kodwa kwakhathese hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokhu esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamanzi especially thina lapho esikhona kuyokwanda north izikolo azila eziningi azilamanzi so xa abantwana sebezile bonke leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile siqhibe ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba. Thank you.
Lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe
ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana
ngiyamukeleka lami ehlelweni labalaleli abacolekileyo
umbuzo wami wakuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalisa wonke umuntu ozama ungani uyamisa nalamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo akusekukuthi njengowe liberation strike lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo ukuthi lami ngomunye ezonke ngomunye lokho engomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokho vele ningaphephanga
bona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha
abantu baningi kakhulu abalandelwayo ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa e-Gate Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayinanzele ingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona i-ferret team sisuke siseboda sidinga abantu eboda kwehlule ukuthi vele isikhona lakhona lapha nxa ukuthi umbuse South Africa umbuse Botswana yabe kulandeleyo ferret team ngoba isikhuluma kunje i-ferret team yekhange esikebhodi ekhangela abantu abakhosa bebaleka nxa ubulawa bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kumehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezazowatsho ukuthi unguzibani lozibani baningi abantu abacatshileyo ngendaba zinalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu umuntu akhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa kudidinga okufana nayo ihulumende kamnangakho baningi ngesibili kona bacatshileyo emazweni aseduzane eZimbabwe
ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya
umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke kwenzakalayo siyabona nje ezenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane lesine isilo esi government kamnangakwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile ama media kwakhuluma besisekela phela kanti sowuthetha osololo inxa yokuthi vele into yeZimbabwe futhi ilungiswe ithandwa nabeZimbabwe ngilesifisa ukuthi labona laba bakhona ama civil servants ama social ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangama social bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la ama social azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizilusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele njengabantu singabantu banye asinanzeleni ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni nje sithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi ihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolo kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifundeni nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi siyazibona even abaku-CIO abaku-Army futhi bafunda ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intuwele omunye umuntu asifundeni ukuthi silimukisane ezingozi nezingathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu enatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ongaphelile ungaphele badala kuyasola kuzaphela lakho umuntu wezempilo
lo ke bekungumnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Valichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 kuleli izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi pose amathathu. Abasakhulayo bezanu PF basola umsakazo we Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izitsheziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izitsheziso zenotho kusasa ele anti-sanctions day. Kwanele Mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola ku website yethu ethi www.voandevele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.